Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji vari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Kanzuru yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitero pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta.
Sakudzo zvataita pari zvino tikuona kuchiti mapato maviri ari munyaya idzi, bato rezanupf nebato recitizens coalition for change, tikuona ndoo pari kuita makakatano panyaya idzodzi.
Rimwe sangano ravanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare kuburikidza negwaro kuvatori venhau inonzi iri kuronga kuchaja zvibereko kana kuti interest pazvikwereti zvayo zvine vagari zvave nenguva zvisati zvabhadharwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Bepanhau reHerald rinoti Kanzuru kuburikidza negwaro iri yakazivisa vagari nevanoshandisa kana kutenga zvinhu kubva kwairi pamwe nevose vane chekuita kuti ichange ichitanga kuchaja interest pazvikwereti kutanga musi wa 31 Gumiguru unove mwedzi uno. Vagari vose vane zvikwereti vanonzi vakakurudzirwa kuti vange vabhadhara zvikwereti zvavo kana kuti voenda kumahofisi ekanzuru ari padyo kuti vaite urongwa hwemabhadhariro avachazoita kuitira kuti vasabhadhariso yeinterest. Kanzuru inonzi ine mari inosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica inova zvikwereti zviri muvagari nevezvemabhizimisi. Studio 7 yabata meya veHarare vaJacob Mafume vakati urongwa uhu hausati hwatanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Programs Officer weCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzwe kuti sangano ravo rinoti kudii neuronga hwekanzuru uhu.
Isu tinoti zvatambira mashoko ekunzwa kuti kanzuru ichange ichiripisa tingati vanhu vanenge vasingakwanisi nguva chivanobhadhara nguva nenguva mitero yavo. Asi chinhu chikuru chatitova kuve tinoburitsa pachena ndechekuti kanzuru pachezvayo billing system yayo haisi kushanda, uyezve pachirungu tinoti iri chaotic, hazvinyatsonzwisisa, inyonga nyonga. Saka naizvozvo kuti kanzuru izive kuti munhu ane chikwereti chemari haitozivi ndochekutanga chatiokuonesana tibudirane pachena. Kanzuru ndofunga munhu wese anozviziva muHarare kuti yainge ichishandisa pachirungu yainzi BIQ system, ikabva yazochinja ndokutanga kushandisa imwe system zvakare inonzi Sage. Pakubva kuBIQ vachienda kuSage tingati pane mashoko kana kuti pachirungu vanoti data rakarasika zvakanyanya, zvekuti kazhinji kazhinji hazvinyatsozivikanwa kuti imari yakave inoluzwa nechiitiko ichocho pekutanga. Chechipiri isusu tange tinotora netarisiro kuti kanzuru yange chakubudirira pachena kuti nhasi kwave ne billing system itsva. Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Zvakamirawo sei kuti vagari vange vachibhadharawo mari dzavo paine nguva kuti vasazosangana nematambudziko iwayo ekubvisiswa interest?
Tisanga tine fungidziro kana kuti tarisiro yekuti kanzuru semaitiro ayakamboita kare ekuti bvisa interest charges yayaya yakauya kuvanhu kanzuru yakauya kuvanhu ikabvunza vashandi vekanzuru vakatenderera vachibvunzurudza vanhu kuti todii nenyaya dzezvikwereti todii kuti vanhu vabhadhare ekanzuru ikaisa chisungo chekuti izvi ngatimbomirai zvekubhadharisa vanhu mainterest nechikonzero chandataura chekuti billing system yekanzuru pachezvayo yange isina kunyatso yange yakaminama nanhasi ichiri yakangominama inyonga nyonga hazvizivikanwa kuti zviro zvinofamba sei saka naizvozvo mukuita ikoko nhaurirano dzakaitika pakati pevagari nekanzuru ndozvakandititarisira kuti pari zvino paifanira kuita dzimwe nhaurirano kuti vabereki tiisusu tichiona kuti vanhu havasi kubhadhara naizvozvo tine mufungo wekuti tiise tidzorere nyaya dzemainterest yayo nechikonzero chekunyangira vanhu kana kuti kumonya vanhu maoko ichida kuva kuti vabhadhare mutero ichaona kuti vanhu vacharamba tingati vachiita svikuindi panyaya dzekusabhadhara idzodzidzo
mune matanho amuchatora here ekupikisa danho radzikwa nekanzuru iri
ngadzive dzinogadziswa nyaya idzodzo pane kuti tiende kumberi kune zvinhu zvinozotiunzira pachirungu anoti macomplications nechikonzero chekuti billing system yekanzuru inyonga nyonga pari zvino vanhu ngavabhadharewo zvakare maservisi avanowana saka naizvozvo tikuti isu kukanzuru ngaisaite zvinhu zvekuti inopedzisira yakuendesana kumatare edzimhosva nevanhu pekupedzisira tinoona kuti kazhinji kazhinji zvinopedzisira zvaakuita kunge pasina ukama hwakanaka pakati pevagari nekanzuro yekuta Harare saka isusu tinoona nyaya yenhaurirano uyezve nyaya yekugadziriswa kwebilling system dziri nyaya hombe dzinofanira kunge dzisiyo dzinogadziriswa nekanzuro isati yatanga kuita zvairida kuita izvo
avo vange vari programs officer vecombined Harare Residents Association vaRubin Akili vari parunare muHarare naJoga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kutarisana nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kumbare vaWadzai vari kukurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo kuti mhirizhonga iyi ipere kwete zvavari kupomerwa nevamwe zvekuti vari kuregedza nhengo dzebato reZANUPF dzichiita madiro uye vachinzi vari kutora mari dzechioko muhomwe mumashoko ari padande mutande reTwitter mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kusunga vose vari kuita mhirizhonga kumbare uko kwakatofa munhu mumwe chete vanhu makumi maviri vanonzi vasungwa nemapurisa nokurwisana kuri kuitika kumbare vanyati vakurudzira vanhu kuti varemekedze runyararo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navaWadzai nezvenyaya iyi
kumbare kumupedza nhamo kuri mhirizhonga tingati pavane mazuva anokwanisa kutoita matatu kana mana tichiona violence iyoyo ichiitika kumbare imhirizhonga iri kukonzereswa nevanhu vari kuuya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika vachivhiringidza kushanda kunoita vanhu vanozvimiririra vanhu vanozvishandira mumastreet vendor nemainformal traders tiri kuona vanhu vachiuya vachida kutora nzvimbo dzinoshandirwa nemainformal traders vachivaita kuti vabhadhare mari dzakawandisa idzo dzinenge dzisipo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwemunyika medu ndo maonero atiri kuita zvishoka zvichizoonekwa vanhu vachimhanyidzana mapurisa achiuya pazvinhu zvichiputswa vanhu vachipirana nokudaro isusu seboka tiri kuti maitiro akadai haasiri watinotarisira nokuti bumbiro remutemo rinotikurudzira rinosapota zvinoitwa nemainformal traders saka mhirizhonga yatiri kuona iyi tinongotarisira chete kuti vese vari wanikwa varivo vari kukonzeresa iti vange vachisungwa ende mutemo uchiita basa ravo
pari zvino mungaziva here kuti ndevemapato api vari kuita izvi uyezve kuti mapurisa ari kuti chii nezvenyaya iyi
sakurudzo dzataita pari zvino tiri kuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi bato rezanupf nebato recitizens coalition for change tiri kuona ndo pari kuita makakatanwa panyaya idzodzi asi tsvagurudzo yatiri kuita iri kundotitaridzira futi kuti vanhu vari kubato rezanupf ndo vari kuuya vachiita nyaya idzodzi dzokuti vanhu bhadharai mari kana usina kubhadhara usina kadhi remusangano aukwanisi kungochishandira pazungu yanongochishandira VCCC, of course, varipo, bamwe vanoita vose izvozvo asi patsvagurudzo dzataita tikona kuti zvakanyanya kurerekera kubato rekutonga rezanubefu.
Imi kurudziro yenyu ndeyekuti chii?
Tinokurudzira mapurisa kuti asatora masaidzi. Nokuti dere kwa mapurisa anga akauya achiita kuti pave nerunyararo tingadai tisina kuona mhizhonga iramba ichienderera mberi. But problem yatosangana nayo ndeyekuti mapurisa haasi kuuya. Tirikukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo nokuti maonero atiri kuita havasi kunatsokuita basa ravo nemazvo because vanhu vari kukonzeresa mhizhonga iyi vari kungozviita pachena pasina vatiri kuona vari kusungwa. Saka tirikukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo pasava nekuita senge vari kukurudzira. Kuruzira mativi maviri aya kurwisana zvinhu zvinge zviramba zviri mashatirwa zvakaita tiri kuona.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chiri kuita musangano nevechidiki nhasi wakanangana nekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika dzose muAfrica kana kuti the African Union Continental Framework on Youth, Peace and Security. Masangano ari kukokera musangano uyu anosanganisira Young Global Leaders Network, SADC, African Union, University of Zimbabwe, 4H Zimbabwe Foundation ne Zimbabwe Youth Council. Vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanoti mukuru we4H Foundation vaJohn Muchenje, nengo yeparamende yeEpworth Constituency Amai Zarela Makari nemumiriri wePalestine muZimbabwe vaTama Almasri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wekurongwa kwemabasa pamusangano uyu vati Nashengirande avo vanovavo mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe.
Chirongwa chamangwana ndechekuti vechidiki vanova vari kufunda nezvemutemo inova inonzi law nechirungu paUniversity of Zimbabwe vanzwisise kuti chii chinonzi runyararo, peace and security, chiri kutaurwa pasi rose kubva kuUnited Nations resolution yakaitwa ne Security Council uye ne Youth Peace and Security Framework iri kufambwa nayo donzo rekuvandudza runyararo mudunhu roraraunda yeAfrica yose kuti vahwisise kuti chii uye vakawanda vechidika havasi kuhwisisa kana kuti chiti Youth Peace and Security tiri kutii. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nazvo mangwana kuti vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro ivo vari kufunda nezvemutemo vanokwanisa kukontribhuta, vanokwanisa kuita sei kuti nyika oro nharaunda yeAfrica takatarisisa Zimbabwe kunyanya kuti inge ine runyararo, inge ine runyararo uye Youth Peace and Security inge runyararo kuburikidza nevechidiki. Tinoona pamhirizhonga dzakawanda vechidiki ndo vanoshandiswa.
Sei manangana nekuchiitira paUniversity of Zimbabwe pazere vana vechikoro nevakomana nevasikana vechidiki?
Chakanyanyo kutarisira kuti tichinge tichitaura nevari kustada kana kuti vari kudzidza nezvemutemo nekuti kazhinji ndo vanonyatsonzwisisa nyaya idzi ende vari pari nani pakudzinzwisisa. Toda kuti vavandudze ruzivo rwavo so that vanoona kuti vangaita sei kana kuri kuengenja nevemutemo ma law enforcement agents mapurisa nemakoti vanenge vachizotangira papi vachienda papi.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo kudii?
Saka tinongoda kuti kumhuri yeZimbabwe runyararo, runyararo hazvinei kuti unopinda kereke ipi, hazvinei kuti unobva kupi, hazvinei kuti uri murungu here kana mutema,
ikodzero yako kana kuti tingati ihomework yako kuti unge uchi promota kuti unge uchikurudzira runyararo uchidzidzisa vanhu nezverunyararo munharaunda yauri.
Mukuru wesangano re Young Global Leaders Network in Zimbabwe, Vatina Shengirandi, Vatiparunare kuHarare na Evans Zininga we Studio 7. Evans abatao mumwe wevari kutarisirwa kutaura pagungano iri, vari mukuru wesangano re 4H Foundation, vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Sekuti, mswa 21 September, randari zuwa reku kumemoreza, yatinoti International Peace Day. So, Mangwana, Tafita, Varachi, Rakapostonia, the Zabos Rakam Patilan, Adavurita Mangan, is the Varachi commemorator, the celebrator, Runyararo, Patro, Zimbabwe, to also start in touch with that is not the signature of the AU. So, we are commemorating the day tomorrow through a program that's written by the Zimbabwe.
Tiri kuona mune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda muri kunyanya kubata nyaya dzevechidiki nerunyararo nekugadzikana kwakanaka. Sei makanyanya kunangana nenyaya dzerunyararo idzi?
Tinoona Zimbabwe gore rinouya atinge maJuly ichaita maelection atinoti maharmonized election achanga achisarudzwa mukuru wenyika achanga achitonga kubva 2023 kusvika 2028 maMPs nemakandelas. So, chakata sawa kama sure, lechipiki, wana wanzo shambiswa na mapato, awaneza, kuparticipator, mwenezi, mwenezi yunga, lakini wanzo shambiswa sema tools for violence. So, the organization, kwa wano vizuri nani, kichipati lechipiki, nguwa ichi nipo, chitaura nao, through my dialogue, chitaura ma sports, kutromota, tolerance and peace amongst them. Kutipati, nashuka mwenye nguwa ina election, lechipiki wanika wako zira kuti, apana chakashata kuti parodzi pati yandinoda muZimbabwe iraiti yekodzero yacho asi zvinoitwa murunyararo. So nda kuti vave nepite scenarim kusati ndikaona ndakapika chiti yangu yeblack 201 ndikatira chiti red 201 ndikatira chiti yellow 201 hatifanira kuziva kuti zvinotibatanidza zvikuru glozi ya oZimbabwe more than what separates us kuti nedunia madifferent political parties.
Aiwa, vamwe vamuri kutarisirawo kunge varipo pagungano iri ndiva api?
Okay, chandi tina ambasada vanenge variko na honorable MP weEPS vanenge honorable gallery vanenge varipo vachitaura paprogramu chitaura nemasibhingi edu epayunivhesiti yeZimbabwe tichikurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano re 4H Foundation vaJohn Muchenje vari pari muHarare na Evans Zininga we Studio 7. Chongo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuda mari inodarika mabhiriyoni zana negumi mubhajeti regore rinouya richiparurwa mudare reparamende muna Mbudzi. Mari iyi yakapetwa kaviri pane yakapiwa bazi iri mwedzi wapera. Mubepa naure Chronicle mune nyaya yekuti hurumende haichabvumidza kupinda munyika mishonga inozorwa vana yeElizabeth N. Baby Essential Powders inonzi iri kukonzera chirwere chegomarara. South Africa yakatorambidza kutengeswa kwePurity Essential Baby Powder neTiger Brands. Bepa nauri paInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti kukunda kwakaita bato idzva richangoumbwa kuLesotho Revolution for Prosperity kuri kuvapa chimbo chekuti vachakundavo musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pasi bisevini apo mamuka semu kumatano nukafane ni washamare vose kumotenda ni basa guru wa munobata mkumbata nukafane mk kwa jina kandi ni yeye kwa blessing isulu na tete masla sisi kanya wewe kwa zano PF ya nyanya sevi chirova ni watu wina kuroa ba mangu chovda wakati zavuta ora kutishira angu ni kainu ufuma usi ugazika nipamu sana kutishira kutishira angu ndiwa wari kutoziku ufira moto mzisu wano tukuroa suwari kuita watu wina zingwe nyika zakatarisa kupi zakatarisa imo mnyika mtubanawe zimbabu tiliku shunguruzo takatumbotiza kuya kusouth Africa kutiza iyo zano pia afitri kungutai wa 2023 nga hapi ndesake mkumana
ama wadiwa ndino kumbiri saone rudo wa mwari wanu ngatisa peri ngatisa ngotaura haiti ngotaura za tinotaura pa social media tichitaura zinusina maturo ngatisa zichi ni ichi ni kuenda kuno register tichivote kunyanyanyo wechidiki chisu tiri kukandanisa zuzuesi kwa zinu tiri kupa ngotaura machembere wana kukona na sekuru wa kumamisha wana ungo itazini hizi ungo zinusisa waka uvu wa kumamisha ipoko ni masabuku ni mazini machiri isu ngatie ndio tino register kufota tisa ngopeza mkutaura tisina chatinuita ndatenda hangu
ee makandiko pa studio 7 apo kuma tanonoka wante kuma blessing zulu kuri sei ko atinotenda nebasa ramunobata varume pati nina hangu ndoda ngotaura kuti vedu mhiri yaita nyika yedu haichanakika vedu taitoti tasununguwa taifara ye nyika yasununguka ye mdharabha pati daro yave nani pane zvatakuona izvino nyika iya payangotungamirwa naidhi tatambura vedu tatambura munyika yedu yezimbabwe hai ndongoti zvangu vedu vemhuri yezimbabwe mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde chimboonawo mukomana uyu hai nyika yembavha inyika yembavha mukomana akapinda zvinombosunungukawo vedu ngaapinde hake mukomana
makadiko ikoko kana jonga nana tanonoka wande ndiini mbuya mberi ndinotsigira baba vataura kuti tinosvike piki chingoti zvakadini tichibvuma Zimbabwe ina vanhu vakawanda Zimbabwe ina vanhu vari kudze kwenyika vakawanda vari mukati menyika vakawanda mayuthi akawanda sumukai mese sumukai mucheuke kuti chii chiri kuitika nyika yofa here makatarira mourayirwa nyika makatarira imi muchipanhikara ivo vachibya vachibhuta aiwa ngatisumukei nyangwe nesu chembere tingasumuke
makadiko pastudio 7 vana mukoma wande ini ndiri kushushikana ndiri kugwadziwa zvikuru nepamusana pokurohwa pamukoma Godwin Magula tepfenyuri anotepfenyura zvinodadisa asina divi anorerekera ko pavakaenda kunozwa kana kundotora zvaitika musangano zerumpefu chii chakaipa ichacho kana usiri musangano wematsotsi nemhoo ndomaandaridza kauti zanopfefu ngeemhoni nematsotsi vananga chidobudika chokwani tinoti kuna mukoma Mangula rambai makasimba mabasa ezanu isi tinovimba kuti muupenyu asifoni zvinhu zokozo zvakaita saizvomukoma Mangula ndovaziya direct ndakambosangana navo kuma2005 ikoko munhu wekuti kandisaka kanganisi pavari kozvino nenguva ndakavaona wava munhu zera rekuti ato munhu atobvazira ta munhu mukuru kuyo tikati wachembera sewa munhu amashure zvekuti danga achiita zvokurohwa harisi zira yeroku hatizvikurudziri tinoti am very sorry sendere mberi nekutepfenyura studio 7
iye pambare iyoyo mupondwo yakunzi akapondwa aizvizvi nhengo dzeCCC dzopera dzichisungwa yasiyane neyamuo blessing ari iya iya yekuti tungwizi se tisina kunzwa kuti nhengo dzizvi zvemutepfu dzokuperwa dzichisungwa ndaambozi uyo apondwa ndowezana apondwa kumbare hazvinowanika mukushanda toyazvo kunyaya mapurezidenti yemputi yamabva kutaurai isi dzimwe dzepo dzatigere chaidzo chaidzo so ndoonekwa kuti dzimwe mabvamba maani kuti unyoro senii ndakadzimirira sinza usandambotambira kana inonzi top yepurezidenti yemputi yekungopuwa d nekambeu kacho ende dzatizvitete munana February patinozonzi kuti akutambira daizvaidzira pamapurezidenti pambeu iyo inonzi yehurumende dai kunzi hurumende yaibvuma kuti isashandise protocol yekunzi nyora naye muvillage kwini wanu wanofamba warungoti nasiru atambira ndiniki, tiniki, tiniki nyaya kunyora na mamisha hizi ya kusaruzana, ya kusaruzana asiti nongo kuwa hili zoka daru mwarani utunga mbira kutu ndangu wa shamarani notipanyuza tino teri na mizine nguwa hapo na hapo ina mna diri ama kare kira kana wansaidi mno bata nyaya seza hili ukune uku amna diri masana ni street bc tutu nda baba
Magali Magali Pastor Joseph Magali ni ahindi na fara kuchaje ndonzi chanda rugadza ndoba pa Bishop Bridgeham ahindi ni nyaya ya mtoroe nao anonzi Godwin Manguji ndichiti very sorry kune vanhu vezanpf mhondi dzevanhu mhondi dzo hurumende inonyepa kuti kwai ha ticha tisa mtemo unobata kuchengetedza kuchengetedzwa kwevatoro venhau hakunyepa ivo variwo vanotuma vana munangagwa ha munangagwa shuwa hai imhondiyo mhondi chai chaiyo mhondi chai chaiyo ndatenda zvangu vachimariro studio 7 itai basa renyu chai chaizvo kwete radio zimbabwe handiteereri radio zimbabwe tinonzi radio zimbabwe chinhu station inongorerekere kubato handiteereri zviya zvino studio 7 ndo indoteerera inotaura nhaudzi chokwadi kuti vanhu vose vanokwanisa kunzwa zviri kuitika munyika ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeIran inonzi yave kutumira mauto akawanda nechinangwa chekuda kuedza kumisa kuratidzira kwevanhu zvichitevera kuurayiwa kwamasa amin masa aive nemakore makumi maviri nemaviri akafira mumaoko emapurisa mushure mokusungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku remusoro zvakanaka vanhu vanoti vaona motikari dzemauto dzichiendeswa kudunhu revanhu verudzi rechked amin aiva muked vanhu vanodarika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vanonzi vaurayiwa mukurupatidzira uku Somalia iri kuramba ichiwana rutsigiro rwekuti ibvumidzwe kutenga zvombo zvehondo izvi zvinotevera rutsigiro rwabva kuEthiopia neUganda United Nations iri kutarisirwa kuvhota muna mbudzi ichibvumidza Somalia kutenga zvimwe zvombo asi Somalia inoti ikabvumidzwa kutenga zvombo ichakwanisa kurwisa vanopfurukidza mwero veAl-Shabab zviri nyore vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira dzeG7 vakasangana nezuro kuburikidza nedande mutande vakati vakazvipira kuti varambe vachibatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia vatungamiri ava mumashoko avabudisa pakupera kwemusangano vakati vakazvipira kupa mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky zvavanoda kudzivirira nyika dziri mugungano reG7 dzinoti America, Germany, Britain, France, Italy, Canada neJapan Russia iri kuenderera mberi ichibhomba maguta akawanda emuUkraine United Nations inoti zvimwe zvave kuitwa neRussia kunenge kutyora kodzero dzevanhu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitsuro pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asvenge vari kuita mhirishonga kumbare pasina kutora divi vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pemberisarudzo dza2023 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichiti mosora zvakanaka